Hey Tata, hola Zimbabwe omuhle. Welcome to Nomgamchira Mese. Ngiyawamukela wonke umlaleli ongenayo kuhlelo ndinomgamchira mese mchirongwa chedu chebe chidiki. Uhlelo The Connection lilami uMike Hobe, Studio 7's very own youth program that targets tackling anything and everything youth related. Ikakhulukazi eZimbabwe. Welcome all. Today is Tuesday, the 2nd of April 2019. We just missed April Fool's Day. welcome to April. Zimbabwe omuhle. Ikamalami, my name is Mike Hobe. Alright, Zimbabwe omuhle, welcome once again. Mune chirongwa chedu chebe chidiki uhlelo The Connection lilami uMike Hobe, Studio 7's very own youth program that targets tackling anything and everything youth related. Today on our program, we're looking towards tackling and discussing and talking about something that has affected a vast amount of youth in Zimbabwe, the issue of unemployment. Kune vanhu vakawanda kuZimbabwe vari kuchema hanzi aiwa kuti Mike hakuna mabasa munyika kutswa ai imisebenzi dololo akule misebenzi elizweni. But before we do that, Zimbabwe muhle, I found it fitting ukuthi lamhlanje kuhlelo we give you guys an update on something that's happening ngale eManicaland. We recently saw ukuthi there was a cyclone, a tropical cyclone that devastated the eastern region of Zimbabwe, tropical cyclone Idai, that thus far has killed over 200 people, Zimbabwe muhle, 200 people, left thousands homeless, left so much property broken and devastated. However, lamhlanje kuhlelo, luckily at the top of the hour, what I'm planning on doing is giving you guys an update. So without further ado, let's head over to Kopa Village, uKokumanicaland, whereby they're going to give us a little taste as to what exactly is going on in their village.
Due to the heavy rains that were triggered by the storm, there was a lot of water, the volume of water accumulated, and it was breaking the bridge and the stones. So when the water accumulated, the bridge burst out and the water flew to the place where people were residing, and it flattened everything. The stones, they broke the houses, and it was due to the storm. That's what we recognized. And there are people who were buried under the soil, and the stones are on top of the people. We really regret with the incident.
Mvura payakauya yakauya nematombo ose aya matombo amuri kuona yakauya ikapaza imba yangu yanga iri panapa mudzimai wangu nevana vangu vanga vari panapa asi chishuwiro changu chandinoti kudai ndaikwanisa kuwanawo mhuri yangu. Kunyangwe vari vapenyu, kunyangwe vakafa, ndakwanisawo kuvaona kuti ndivavige. Ndozvandinoshuwira kuti zvinogona kundisunungura mumwoyo mangu ndakagara. Ndoziva kuti vana vangu vari papa. Ndinonga ndasununguka.
Those were the village of Kopa Village ngale eManicaland explaining what exactly happened. For those that just joined us, what we just played was a video of villagers from Kopa Village in Manicaland explaining how Cyclone Idai ravaged their village. As we speak, the Minister of Information, and currently is the Acting Minister of Public Service, Labour and Social Welfare, until the 5th of April, Honourable Monica Mchangwa says the death toll is currently at 268. I repeat, 268, and is expected to rise. All right, Zimbabwe omuhle, now on to today's topic, the issue of unemployment in the country. As we speak, the Zimbabwe National Statistics Agency says that the unemployment rate in 2014 was at 11.3%. That has been debated. That figure itself has been debated time and time again by different outlets and different organizations. Now, according to an article that was published in 2017 by the BBC, Zimbabwe's unemployment rate in 2017 was actually at over 90%. That figure, of course, was given by the Zimbabwe Congress of Trade Unions. How is it that in 2014, the unemployment rate was at 11.3, but in 2017, the reported was at over 90%? Let me break it down for you. According to the article that was published, which quotes Forbes magazine, the 11.3% that was calculated was inclusive of jobs that are part of what we call the informal sector. Abantu laba abathengisa airtime, abathengisa ama chips, lama sweets, you know, on the sides of the roads, vanhu vanotengisa pamisika yakasiyana siyana munyika. That is what we would regard as the informal sector. Now, according to Professor Catherine Bourne, who is part of the LRC, the London School of Economics, the distinction between the 11.3 in 2014 and of course the 90% which was reported in 2017 is how an individual would discuss or treat what we call the informal employment sector. If you consider an employed person as someone who has a formal job, pays taxes, has benefits, pension and more, you would find that generally the number itself would be larger. It would skyrocket. However, in just like it was explained in Zimbabwe, for them what they're saying is vanhu vanotengisa pamusika would not be included in that definition of what is employed. The 90%, like I said early on, was quoted by the Zimbabwe Congress of Trade Unions, ZCTU, which they said, you know what, guys, even though you're saying 11.3, it cannot be 11.3 because a vast majority of Zimbabweans are part of the informal sector. Vanhu vanotengesa ma sweets, vanotengesa ma airtime, vanotengesa zvinhu zvakasiyana siyana migwagwa. For them, they're saying we cannot define that as a source of employment. What do you have to say, Zimbabwe Muhle? Tudzewo maonrenyu. Ngenani kuhlelo. +1202 is the number. +1202 465 0318 is the number to call. You can also text us on WhatsApp. I always make this mistake. Ukolo Zimbabwe Muhle. +1202 465 0318 is the number to text on WhatsApp. However, the number to call is +1202 619 2077. That's the number to call. I repeat, +1202 465 0318. That's the number to text. However, if you're looking to call us in studio, +1202 619 2077. Tirikutepfenyura zvakare pamasaisai anoti 909 medium wave frequency 4930 6065 uyezve pa 15460 kodwa abafisa kubukela ku internet tiripo pamapage edu matatu sikona ku www.voashona.com, www.voastudio7 or voazimbabwe.com njalo ku www.voandebele.com. However, for our Facebook fanatics, avo vanhu vada kutiona pa Facebook, I know a lot of Zimbabweans spend a lot of time on Facebook. We have three Facebook pages. Patrick Tefenyura is Rezi. Tiripa VOA Shona. Skona njalo gu VOA Ndebele. Skona njalo gu VOA Studio 7. You can write your numbers there. You can write your comments there. Zimbabwe Muhle. And most importantly, please share the program. Fagana ma likes. Ngenana mhlego. Pindai muchirongwa. All right, joining me in studio right now, it seems as though I have my first guest, Pachirongwa. Hey. Pinda mchirongwa okona kuhlelo ngubani ecingweni? Hello mthetheli kola kola. Vamtsaka ndirikudzwa kuti muripo parinari. Hello. Hello. Muskunzika parinari, Zimbabwe Muhle ndirikunzwa kuti. Hello guest wangu kutanga muripo here parinari apo. Mkoma kuda kwashe muripo here apo. Okay, it seems like we're having connection problems with kuda kwashe. Let's try calling back. However, Zimbabwe Muhle, ngishilo ukuthi lamhlanje kuhlelo sikhona we're discussing the issue of unemployment in Zimbabwe. Like I said earlier on, the organization in 2014, sizwile Zimbabwe Stats Agency besithi, you know what, the number of unemployed abantu abangela imisebenzi elizweni is 11.3. Kodwa iphepha ndaba yele BBC lathi umsakazo we BBC wathi lokho akusoloni iqiniso. In 20 2017 bona ba kishi article besithi in actual fact the unemployment rate abantu abangelayo umsebenzi is at over 90% elizweni. Ungani besisho kanjalo? How did it jump from 11.3 to over 90%? Bona bathi hi, it depends on ukuthi umuntu uchasa kanjani nxa usithingi lomsebenzi. Nxa usithingi lomsebenzi and you're selling airtime, you're selling sweets, can you describe that as a source of employment? Wena ungathi hi, mina ngempela put mic lomsebenzi kodwa umsebenzi wakho is to sell airtime, is to sell sweets. Bona bayasho ukuthi the reason why it was at 11.3 is because bona abe Zimstats agent Sibona, they included that within their findings. You have a source of revenue or a source of income. Lina lithini ngalokho okwenzakalayo eZimbabwe kulabantu abaningi abafisa ukungena kuhlelo lamhla. Kodwa asihambeni emakhasini ethu amathathu whilst we try get our three guests. UMakhumalo, Pamela Khumalo ukhona ehlelweni uthi hello everyone. Sawubona Makhumalo, unjani? UMsunduzwa Ndlovu laye ukhona ehlelweni uthi hi. Sawubona bhuti wami Msunduzwa, ngenani kuhlelo, bhala nama number ukuze sixoxe. Tikaenda ku page letter VOA Shona, kuna wanu wakawanda, kuna Forbes Nyambira aruku South Africa uku. Vigilant Chigora aruku dumelang Vigilant ukai. Nyimanyo nyakonda aruku jobs mantra dololo anza kuna mabasa kunyika uko. Yvonne Khumalo uti uyabukela aruku is watching uko from Pretoria. Goto angezo ukuthi silo guest wetu parunari apotina wa Nikros Kajengo. Waka Jengo mapinda mchirongo magadeni. Maapinda mchirongo chedu chewe chidiki. Nasu kutawra nyai. Anzi vandu we chidiki waru kuchema waru kutumunyikamu na mabasa. Imnoti inazo izos.
Okay. Ya. Yeah. Inindo tizo. Mabasa ano gaziru ane munu. Mabasa arumfunga ze munu. Na izozo. Ndika tinatamu na mabasa. Noti mabasa arumfunga ze munu. Nika ile jine ma resources ese. We've got land, we've got capital, and we've got labor. Zimbabwe is a beautiful country. Young people are energetic. They constitute above 60% of the labor force. So we can't say there is no employment in the country.
Asi chiboti tsananguraiwo mukoma vanhu vechidiki vakawanda vari kuchema vachiti they don't have access to these resources. For example, vakachema vachiti aiwa isu nangwe tikati tuda kutanga ma business edu hatina mari, we don't have the capital to start these businesses, and when we go to my banks akasiyana ma bank anoti aiwa pane chinchinonzi collateral that we really need. However, because vanhu vechidiki vakawanda do not have houses, they don't have cars, they don't have anything that they can put up as collateral, these loans are denied.
What happens, that is a mere assumption. Because actually, quite a number of people who bet on those facts, one of us now going to end up on ground, come a bengi kwacho, watch it on my applications, acho, one of us now fungi zira, could no fungi zira, but you can have a bank, another kunamari, no one can have a bank, another and qualify. Most of the young people with such a mind are too tragic. Besides this strategic, they work on assumptions. What I can say is Zimbabwe is open for business. Our banks are open for business. The private sector is open for business. The public sector is open for business. And patriotic individuals are also open for business. Hence, I can say such mentality has to be marginalized out of existence.
Asiwaka Jengo, whilst we're on the same topic of access to resources and more, you said earlier on that, you know what, mabasari mumunyika. How do you then explain my reports? For example, BBC in 2017 was saying, more than 90% of people are actually unemployed in the country. That being accredited, of course, you may argue, and whatnot, that's a source of employment. But that is not what someone went to go graduate for.
Okay. Now, if you say there is 90% of unemployment in Zimbabwe, I think you are taking it wrong. Because we have got two types of employment. We have got formal employment. We have got informal employment. If you see that most of the entrepreneurs, most of the rich people in the world, they are not employed formally. Take, for instance, people like Said Masiwa, people like you know, Mutasa, of the telecell.
Well, those are
you
employers.
Know, most of the entrepreneurs, they are doing their own business. Mm-hmm. And we are saying they are employed in smart. So a lot of young people who are in the informal sector, they are earning a living. Their livelihood is better compared to those, the so-called formerly employed. Mm-hmm. Now, Zimbabwe is an agro-based country. Many of our young people are into farming, say tobacco. Some are into finance. Some are, say, into other cash crops like even coffee. So we can't say those people are unemployed. Why am I saying so? I'm saying so because they are earning a living from their work. Mm-hmm. Actually, if you see even their standard of living, it's an improved one. So it's beyond doubt that the statement that unemployment is 9%, I think, is ill advice.
Mm-hmm.
Yeah, it's ill advice.
However, going back to itself, like you said, you've got two different distinctions, pane formal employment, pane informal employment. Of course, the two different sectors, like I had classified, there's those that will go, you pay your taxes, you get your benefits, whatnot, which would fall under the formal employment. And then there's the informal one, on Tingisam Sika, like you said, the farmers and more and so forth. A lot of youths are actually cranking out. They're coming out. We graduated. And not everyone can be a boss. So how do you go about something like that? Not everyone can be an entrepreneur.
I agree with you.
Mm-hmm.
That's a good point. I'm sure the government of Zimbabwe has got what we call a blueprint called Vision 2030.
Mm-hmm.
The major aim of that blueprint is to transform Zimbabwe into an upper-income economy with gross income of 3.5 to 5,000 in real terms by the year 2030. What mm-hmm. does this mean? This means that the government is committed to job creation, the formal job, mm-hmm. as you mentioned it. But now there are some hiccups that are really a drawback in terms of this vision.
Mm-hmm.
And for instance, our industry, there is closure because of, say, sanctions. If you see some of the state enterprises, you know, they are operating below, say, 50% capacity utilization mm-hmm. because of some of these issues. So we can't deny the fact that formal employment is crucial. Yes, as long as the sanctions are not lifted or removed, then actually, it will remain a problem for our young people.
Now, Vaka Jengo, even if we hammer on the idea of sanctions, not that it's necessarily something that should be discussed within this youth, but if on the same issue, sanctions, how are they affecting the job creation sector? Because sanctions are based on individuals. They're not sanctions on the country.
I don't agree with you, but we are talking of industrial closure. Mm-hmm. We are talking of you know, our banks. Take, for example, Agribank.
Mm-hmm.
You mentioned the issue of entrepreneurship.
Mm-hmm.
You mentioned the issue of the formal employment itself. It's beyond doubt that, you know, sometime back, our people used to borrow quite, you know, a big sum of money from these institutions mm-hmm. so that they finance their operation. They begin their big enterprises. But now it's really a challenge. So we can't deny the fact that our young people's industrial vision is being adversely affected by this so-called illegal sanctions. So they are a cause of concern in terms of the so-called unemployment you are talking about.
Mm-hmm. All right, Vaka Jengo, Ndanji Kumbrot Mbate Parinari, and then I'll come back to you in the second room. So I'm going to tell you Parinari.
It's fine.
All right, so I hear ukuthi silo umlaleli tinemthethe riparunare ariparunare apo, who is on the line. Welcome mapinda mchirongwa chedu chevechidiki.
Hello.
Eh, makadenyu baba?
Tinafara makadi.
Aiwa, tiri kufara kana mchifara. Ariparunare apo ndiani?
Lloyd Gomani kumandare.
Eh, vagomani ndimuka mutori ku Zimbabwe. Muri kunzwa kajengo ari kuti aiwa nyaya iyi yokushayikwa kwemabasa hanzi aiwa it's within your mind hanzi ma resources arimo munyika iwe semunhu wechidiki hanzi aiwa use your brain figure out how you can use it but everything is there for you to use munoti nazvo izvozvo
baba ngavarege kuda kunyetera nyika tiri kutambura chaizvo kuno muno muZimbabwe hamuna chirimo munhu
Saka vagomani mavhiki mashoma-shoma yakapfuura takanzwa mutungamiriro wenyika vakapawo vechidiki mukana kuti vakurukure navo kumusangano weNational Youth in Durban ukuwo mutungamiriri wenyika vakanyatsoti aiwa mari yekubatsira vechidiki iripo vakabva vaendera mberi vachibata nyaya yempower bank vachiti aiwa mari yekupa vechidiki maloans iripo kana muchida munoapplya imi munotii nazvo nemaondero emutungamiriri wenyika
aiwa kana chiri chandichiripo ngachiuye kachipiwe vanhu nenguva kubengi kwacho hakuna mari izvozvi tine mari dzedu dziri kuma dzekunzi muRTG kunotenga kumashopi kuti hatii kukwanisa kutenga nacho saka tingati tine chakanaka here hapana chakanaka baba
saka imi munotii sezvo vakajongo vari kuti pane chinonzi informal sector apo where you can actually create your own business like you know apa my examples like Masiwa Strive Masiwa uyo who is an entrepreneur vakati aiwa iwo pache zvavo would not be defined as someone who's part of the formal economy nekuti he's a boss haashandira umwe munhu munoti sevechidiki hapana here mukana wekuita wekudevelopa vamwe vavo anana Strive Masiwa kuZimbabwe
isekariguno kudarweni ka asi iye tinozi takanzirefoja takarima foja foja yacho haisi kukwanisa kutengwa yaangovharirwe muzimba muchizoonawo munoti kurarama here
airegai tibvunze kavakajengo varipo parunhare tinotenda zvikuru vagomani nekupinda muchirongwa ezulu ngandaba lemzwili umlaleli wethu uLloyd Gomani uyakhala ukuthi hhayi lokhu kushiwo kuNicholas Kajengo hhayi akusilona iqiniso uthi hhayi ya kumele achiyane lalokho ngenxa yokuthi ubona ngani uqamba amanga ngiphinde ngambuza ngale ndaba lokho kushiwo nguNicholas esithi there are two forms of employment kuthiwa there's the informal and there's the formal sector uphinde wathi hayi nina njengabantu abatsha you have access to all the resources kuthiwa eZimbabwe ama-resources akhona agcwele so kuthiwa nina njengabantu abatsha seize the moment nina nithini ngalokho bhalani ama-comments ngenani kuhlelo regai ndidzokere kuna Kajengo ndisathi ndaenda kuna mukuru wangu kuda kwashe vakajengo muchiripo here parunhare apo vakajengo
ndiripo munhu wamwari ndiripo
manzwa muteereri ari kuchema chema hanzi aiwa handizvoba zvamuri kutaura hazvisi chokwadi
yake mafungira ndivo saka vakuru kare vaiti chitsva chiri murutoka uyu ngaafambewo ambodhidza amboona ambobvunzawo vamwe kuchikorekore kuchichiona kune inonzi nzerumbairi kureva kuti munhu zano unopiwa nevamwe karamba kagadza kudharweni ikoko asingafambi asingaoni kumafuro vanhu varichiita mari foja yekutenga zvakanaka pashaikwa nonyunyuta kana foja kaka irima zvakanaka iri good bread quality tobacco hapana njira dzakaita mari asi kana zvinhu zvacho zviri zvekiya kiya zvedhangara dhangara idambudziko so ndikuti mukomana we ngaafambe aone mabank impower bank iriko iri kupa vanhu maloan mikana yakavhurika kutaurakuitwa napuresidendi wedu impower bank iri kubatsira mayuti akawanda tine mayuti mazhinji vari kufara kuti vari kuwana mari neimpower bank
paritoshamisika
nezvanga kutaura mukomana ndatoshamisika zvisingaiti
orit vakajengo chindiudzaiuka kuti pari zvino impower bank yabatsira vanhu vangani
handikwanise kupindura on behalf of impower bank kuti vane mafigures akawanda zvakadii
asi indanozvanisa kuti mayuti handi kutangana nayo mazhinji kukuma kungava kumadzimba ako kwacho ikoko kunorimwa fodya ndingativi kumaminda kwatofamba nemumamigodzi matinofamba vari ngoti tikatanga mabhizinesi iyaya noda kuempower bank nekuti vazhinji vacho havanombopinda zvikwereti varimi taiziva tisu wechidiki vachipinda kuna na NCT makambani efodya asi achatobvako ana TIMB vachitora zvikwereti asi vazhinji vacho izvozvo vari kuita mari nguva ati kutaura iyoyi havana kutombopinda muzvikwereti asi havanombopinda muzvikwereti zvematobvako kambani asi kuti vakapiwa mari mumabhengi edu kunyanya empower bank iyoyi vakapinda mumunda so ndikushamisika mukomana ari kuti izvo haana kuwana mukana uwowo mukana uripo ndafara kuti zvaaita zvakanaka nokuti mbudzi inozvarira paruzhinji kuti tandirwe imbwa zvaaita chinhu chakanaka ende tiuti timuone sekuti aziva kuti aiwa mukana uriko madhoo akazaruka
tiri kuonawo pane vanhu vari kukomenta apa vari kuti hanzi aiwa Power Bank inenge iri iproject yebato rezanu PF hanzi kana usina membership card rezanu PF hauwanewo mukana wekuona mari
ndofungidzira kuti ikoko kunonzi kurota kana kuti kurotomoka zvirambidzwe kurota nekurotomoka zviri muwanhu hakuna bank paunosvika mubank kuti ndipe kadhi remusangano hakuna bank rinotizvo ikoko ndokunonzi kurota kana kuti kurotomoka hakuna zvakadaro vanhu zvandambotaura zvive kuti vanhu vanobvesa nenonzi assumption vanofumbira asi vasvikakuti ndozviripo nhai otoshamisika otopindawo munyika ine vamwe otopindawo mumari mune vamwe otopindawo mumabhizinisi mune vamwe
Alright, makachengo rega ndikubatei par ndokumbira kuti mubate parunhare for one second ndirikunzwa kuti guest wedu wechipiri ukuda kwashe mutsaka usengenele kuhlelo batai parunhare handiti
tinotenda
Right, balaleli zulukandaba khulumani imbono yenu ngenani kuhlelo The Connection lamhlanje we are tackling the issue of unemployment elizweni. Ngiyezwa ukuthi our second guest umnumzana ukuda kwashe is here online. Ukuda kwashe ukhona ecengweni?
Nikhona baba linjani?
Hayi siphilile bhuti wena unjani?
Hayi ngiqine nka.
Good. So uyamuzwa nangu umnumzana uNicholas Kajengo uthi abatsha elizweni kumele basebenzise ama resources akhona. Uthi ngempela ilizwe ligcwele ngama resources abatsha should just figure out how to get access to them. Wena uthini ngalokho?
Ngiyabonga baba. It's unfortunate ukuthi ngingene sephakathi ansazwanga okunye okumnandi akukhulumileyo. Kodwa kunje ngiyavumelana kakhulu laye. Ngithi ama resources maningi kakhulu. Abatsha balohlupho lokuthi abafuni uku-explore ama opportunities akhona. Bale syndrome ekubana into ingabakhona uzokuthiwa ngiyezana PF. Njalo nje asingene yibo nje ababuya kanjalo sebekhala bethi akula ma-opportunities they rush to other countries like South Africa seeking for greener pastures more than Zimbabwe is green so sithi hatshi asivuleni amehlo singasigeza singagezisi siyaphansa sigezeni siya phezulu sibone okukhona esikuphiwa nguhulumende wethu
siyakuzwa mnumzana kodwa how would you then justify nxa usithi the pastures in Zimbabwe are green iningi labatsha bayakhala you know there's so many reports that have come out saying ukuthi akula employment the unemployment rate is skyrocketing iningi labatsha are now having to you know live by what we would call informal sector ukuthengisa amaswiti i-airtime ngezinto ezijiyeneyo how would you then justify something like that bese usithi ama-resources akhona
uyabona mnumzana kuqhakathekile kakhulu nxa lifuna ukusolve uhlupho olwabe lukhona okuqhakathekile okwakuqala ukuthi liyaqala livume isituation ekhona the rate of unemployment it's undisputed it's high however okumele sikukhangele ukuthi yikuyini okwenziwayo okwamanje ukubana kureduce irate of unemployment yona leyo i-rate of unemployment yakhona ibe njalo iclustwe into two ukuthi ngasisithi unemployment sikhuluma ngani kulabanye esithi employed formally and informally kodwa uthola ukuthi lwana oku-informal uthola imali eningi kakhulu kulwana oku-uninformal uyabona So usuthola ukuthi yena lwana othola imali eningi engekho ku formal employment impilo yakhe inhle kakhulu ukudlula lwana ku formal employment ngalena selivala selisithi i rate of unemployment is very high selivala lwana othola imali eningi kakhulu so futhi yes ingabe i high i rate of unemployment kodwa ukhulumende ule i transitional and stabilization plan eyenzakalayo kathesi eyokuthi ku-create i-employment especially focusing on ama-young people abatsha ababuyayo. From owakathesi upresident uthi for Zimbabwe to be an upper middle income class country by 2030. Kutsho ukubana from now nxa ukuthi kulabanye abangakabi le misebenzi. The government is working on a trajectory ekubana abantu bonke bethole umsebenzi. Within the employable sector and but sinjalo nje abakhangeli kuphela ukuthi be create employment for abantu they are also giving opportunities to young people equity empowerment
right uthintile udaba uthimpile udaba lwama opportunities and what opportunities because siyezwa abalaleli bayangena kuhlelo they're saying these opportunities they don't have access to them surely you can't say all the listeners that are coming in are lying
It's right. We can't exactly say they are lying, but the opportunities that are there, we are saying, as young people, let us open our ears and listen to the relevant media houses that then gives us exposure to opportunities. For example, ask any of those young people who are calling if they listen or they watch ZBC. They don't. But those are the platforms that then discusses opportunities that are available in the country. My colleague from the Minister of Agriculture has already alluded to say, for example, there is Empower Bank that is empowering young people across the country. As I'm talking to you right now, I understand they're actually moving to district by district. This week, they're actually in Matabeleland North. They are moving district by district, trying to talk to young people and share the financing opportunities which are currently there. There are workshops that are being done. In the past 2 weeks, I attended 2 workshops. And all those workshops are currently talking about young people empowerment. There are organizations that are giving funds for young people. But you see now, people are hiding their heads in the sand like a proverbial ostrich. They don't want to see opportunities that are being presented.
I go to Kuda Kwashi.
They choose to be kind ladies.
Kuda Kwashi. Ngeke uthi wonke umuntu 90% i unemployment are choosing to be kind babies. Kanjani? Ngoba
no, i 90% mnumzana is debatable. Those are the figures elibuya lawo. Lisithi 90% ababuya lawo abantu kwamanye amazwe bethi 90%. When in actual fact 90% unaleyo asiyazi. Ngoba khathe as I'm talking to you, industries are being opened. Mines are opening. So but every time sizothi 90%. I think 90% yakona injani. Agriculture right now is performing very well. I'll talk about agropoles as we go later in the state. They are performing very well. Employment is being created, but our rate of unemployment is still stagnant at 90%. How come, Mnumzana?
Right. Nxa usukhuluma kanjalo Mnumzana, at that stage and point, wathi ngikubuze ke, you touched on the issue of e-employment bank, and I know ukuthi wena you've worked, you know, very closely with them. And ushilo wathi a lot of young people have access to these loans, and a lot of, at this stage and point, based on my understanding, there's only $12 million that are there to, you know, disposure to abantu abasakhulayo. How many youths can that help? Kuda Kwashi.
Hello, sir. Yes, I'm here.
Bengithi, at this stage and point, imali ekhona, is that enough to help abantu abasakhulayo to develop, you know, jobs to the stage and point whereby you could bring up abantu abasakhulayo in the country?
Let me agree with you to say 12 million ingabe ingayeneli. Kodwa noma liqalisa, you don't start big. Liqalisa kancane. We start with that 12 million and we grow that 12 million to be 100 million by the year end. How do we do that? We make sure that those who borrow that money pay back and then it gets to other young people sebethola labo lokho si revolve call it revolving and sisenza ama project we pay and it of is izayini la and the other point ngeyokuthi it's not only empower bank for example kule women's bank layo ekhangele abasakhulayo labani labesifazana labo balama programs abo. We also have other banks like Agribank or Wakatesi. Iyanika ama loan and bengikhuluma labo nje ku recent workshop. But hatch nga ule bankable project asilandaba even the security ye Agribank level.
Right.
So, Kakatesi ubaba uSaid Basiwa through Stewart Bank also gave another fund for rural projects. So we are saying the pool of funds ebanjanisayo together iyenela ukubana siqalise ngoba we don't need to start big.
Wathi ngikubambe kancane ecingweni mnumzana ngithatha umlaleli then I'll come back to you angithi.
Ngiyabonga.
Right, murukumunzi wakhudakwasha arikuthi Zimbabwe mari iripo. Imuruti inazvo tukona pa mapage vanhu ari kucommenta zvikuru tinotenda zvikuru. I'm going to read your comments in one second. Regain to mtereri. Kola kola ecingweni tirikunzwa kuti mtereri apinda pa chirongwa ndiani apo.
Inonzi Kildon Gogomo.
Va Gomo zvirikufamba.
Ah, ziri kufamba makadini zvenyu.
Aiwa, tiri kufara kana muchifara mukoma.
Yangu iri pakuti. Iri pakuti, iri kutaurika panapa yekunzi muZimbabwe mune mabasa. Dambudziko riripo nderekuti kana mabasa agana kugona kuvapa, isu tinori mafoja, tiri kuno kumugarweni. Asi dambudziko riripo nderekuti tikaenda kumafloors, tinopisiwa mari mukadhi asi mamwe emabasa yatoshanda yandoda kesi chaiyo chaiyo. Saka tizonzwisisa kuti hurumende yanga yakanyarara mafertilizer mishonga zvichikwira asi vachiziva kuti kana mari ichinge yazobuda inenge yayavo. Saka tizonzwisisa kuti kana vachionotsigira varimi vanenge vachitautsigira vepa kuti kudii.
Right, regai tikande mbvunzo yo kuna vakajengo. Vakajengo muri parinari. Vakajengo. All right, regai kuda kwasha daire mvunzo. Kuda kwasha usakonekta ngwene?
Bunda ye, ndiripo.
Ah, right. Kuda kwasha ukuruma yunguwa ndiva kajengo?
Bunda ye, ndiripo.
All right, manzo mvunzo we mtereri?
Andi, ne mtereri.
Vagomo, mchiripo parinari?
Ndiripo.
Right, vakajengo varuda kunzwa mutereri ndanchikumbira kuti mudzokerere mvunzo yenyu kuti vanyatsokunzwa zvakanaka.
Kuti murume ari kutaura azima ari mumunzika dambudziko ratiri kutaura nderekuti isu tinogara kumamisha tinorima fodya. Kuno kwatinogara isu tinokwanisa kufeti mishina asi kana chinge chatengesa fodya tinotaura ari mumakadhi imomo kuti uzoshanda iko keshi inenge yakupesendwa. Saka aizvozvo kuti tiri kurima electronic money hatiri kurima kesha tadiiaa kuti hurupiri tinotsigira kurima asi aiisatogona kuzotaura kana takutenga zvekutinesa muchidhuku asi tizotora mari yatikatengesa zvezana atizozatitesuvamba sei pa
pindura itinzwe vakajengo.
Okay, chokutanga varimi vedu seexample uyo ari kutaura nyaya yake ari kuti anotarisira kuwana pH chet asi tiisiri kuti muZimbabwe mari yatoshandisa isisu tine RTGS tine foreign current so ive iko keshi yataura iyoyo. Saka as long as mari yaangawana mukadhi kana kuti mufoni wake ichiita kuti adzokere kumunda ichiita kuti achengete mhuri yake ndinofane dambudziko kuti ndoda muso ndoda pesi ndonyaya yekutanga. Yechipiri yekuti kwakune dambudziko vanga richiva kumaflow taikozoverengawo manewspaper asi sekuzvakatiri kuita kuti hurumende akaita resolve minista wefinance akagara pasi naminista weagriculture vakaita resolve panyaya idzodzo uye zvakare hurumende yedu irikubhadhara vanhu chimwe chidimbu ndeforeign chidimbu dambudziko riripo nderekuti varimi vedawo vanenge vasiri connected to reality. They ought to have a comprehension of what is currently transpiring, what is currently going on. So I think is not connected to reality. He has to revisit current affairs.
Mati, vagomo manzwa here mhinduro yavo.
Yes. You're asking me or Mr. Gomo?
Ndiri kubvunza vaGomo. VaGomo muchiripo here parinari apo? Hatina kunzwa zvakanaka ndachikumbira kuti mudzokere zvamataura.
Ndiri kuti ndini mapindiro yavo kuti haziri kana ndisakwanisa kuwana mari yekutikeshimari kana aradg mari kana ndisafonika barimu yacho yesho kana mari. Asi tonangu iri pakuti kuno kwatinogara kuti mabasa edu abudirire tezvakeshi maoko tinowana zvokutora futi vanogiredha okeshi inobatikuti inekeshi ino mapindiro pakuzoiwana. Saka zviri kupa matambudziko yakakuwa nyaya dzekupimba tinobva mumunda
bramafanaa. Oriht, vaGomo takunzwa zvakanaka. Thank you so much nekupinda muchirongwa. Handiti baba. No problem. Chirongwa ndechenyu baba. Modzoka next week tinenge tiripo. Handiti. So Zulu kana ndava WhatsApp pala ma comments aripo apo. Hey, vanhu vari kupinda zvechokwadi. UPeter Matsotse is watching from Brisbane in Australia. Peter, how is Australia, mate? Vanhu ava vari kunyora. Faith Cutler said something really, really important that stood out. And the recent events like the Battlefields mining disaster, which showed that people are working in these mines at their own risk of safety. How is this considered as employment when it's very disastrous to work in mines? How are self-employed miners going to be protected? Oh, perfect. Kuda kwashi, kuna klingwen. Kuda kwashi.
Yes, mkona bab.
Right. Mzwilu mlaize loga Faith.
It wasn't that clear, but he was talking about risk in the mining venture.
Exactly. So, Ufaith Uti, you know, both you and Mr. Kanjego mentioned Uti Ulama sectors amabilang. There's the formal sector and there's the informal sector. So, based on the message, okay, let me reread it for you so that you hear it clearly. Uti, recent events like the Battlefields mining disaster, which showed that people are working in these mines at their own risk of safety. How is this considered as employment when it is very disastrous to work in mines? How are self-employed miners going to be protected?
Thank you very much. Let me say that when we are looking at mining laws, when you're looking at mining laws, the reason why government always encourages people to register and go what is called EMA, Environmental Management Act certificate, is for them to assess such risks that are associated with the mining sector. So people have got a tendency where they venture into mining without proper compliance or without government approval. And then at the end of the day, they then, you know, get into accidents like what our listener is talking about. What
could I question? Do you not feel like the environment is driving Abantu to be in that situation? Because in Lausi City, the country has resources. Obviously, for someone to go to the extent, Eoguti, Laming, Zangena, Konapang, Isfage, in a situation whereby I may be in danger, it's because they feel they don't have access to these resources that you both and Mr. Kanjengo are saying are there.
No, what we are saying is, as long as if you identify a resource, say it's a resource in the mining sector, approach government and see the suitability of you conducting your business in that particular area. For example, if you are in that mining sector, there are areas which government are actually classifying as a very risk. But, you know, people have got a tendency of not wanting to go through government procedures, and they want shortcuts. They end up getting in danger, and they come back again to say government is a problem. It's not only a problem in Zimbabwe. It's a problem all over the world, by the way. It's a problem all over the world where we have got informal, especially mining, we call makorokoza, get point. Government trying to say, come and formalize your businesses. Formalizing does not necessarily mean give us your proceeds, but come so that you can assess the amount of risk where you want to venture into. And then we correct that in advance. And then we tell you whether to do your business there or not to do your business there. How you are going to affect other people surrounding you the environment, the trees, etc. That's what government is talking about. Mm-hmm. But people want to choose the shortcut, the shorter route. And then tomorrow, what do? They cry again, blaming government.
Wathi ngikubambe kancane ecingweni ikhula question, then I'll come back to you once again. Ngizokusilo munye umlaleli thina umomthereli parunare khola khola mlaleli okhona ecingweni maphinda mjirongwa the connection ngibani okhona ecingweni
Mayabasa.
Eh makadenyu baba
ndinondi lembwe kuda
ndanje kumbiro kuti mudzokorere zita renyu
ndinondi kuda
makuda
kuda.
Oh, kuda, mkoma kuda. Ah, inga titori na guest, anonzi kuda na yo futi. Mkoma kuda, tino gamchira mchirongwa.
Ndiku kola ondiri kuguruwe.
Kuguruwe, kurise iko kuguruwe uko?
Aya, kuguruwe kuri nani.
Saka, mkoma kuda nyairi mu mnasi. Vanhu vari kuti haiwa kunyika hakuna mabasa uko hanzi. Asi magese edu ari kuti handizvoba, hanzi nyika yedu ine maresources. Imi sevanhu vechidiki. Seize the moment. My resources are ipo kuti mumashandise imunotii nazvo izvozvo.
Tava chokwadi kwakanaka. Unofanira kutaura chokwadi pamberi paMwari wako. Nepavatungamiriri vako. Kana tiri kutaura tisina kutumwa nevatungamiriri sanatse, Bhaibheri rakatiswawedzere. Iwe kana wakawana usavharire vamwe kunze. For example, tine mayuti vakambowana mari dzesikwereti kumashure uko. Hadzina kudzorerwa mari dziyadzi. Vamwe havana kudziwana. So ishu inoitika ndekuti iwo kana wakambowana, iwe uchifungidzira kuti vamwe vese vanofanira kuwana nemutoo wakawana nawo, nekuti wakawana opportunity yekuiwana mari yacho. Zvinovharira vamwe vanhu kunze. Kutaura chokwadi, mari paizvino haipo. Tikatarira batirwa rwokuti tabatsira kubatsira vanhu vekuchimanimani, kuchipinge, kumasvingo, wabva kunze, iyo mari iri munomu. Zvinorevekwa tiri tichinyepera veruzhinji kuti mari tinayo. Mukatarisa zvikare fodya tarima, isusu topiwa mabhozi noti iyo fodya yatengwa nemahusa. Ko iyo yambotengwa yacho yaenda kupi? Inofanira kuti iye kwandii. Mukoma kudawo vapindire nyaya iyoyi.
Zvadakidza manje. Alright, regai ndikumbire mukoma kuda kuti vapindure mubvunzo wenyu, asi tinotenda nekupinda muchirongo, handisi?
Ndatenda.
Kuda kwacho, uzwile. Umlaleli ufuna ukwazi. Ukhona ecingweni, kuda kwacho. Mnumzana Mtsanga.
Yes, ngikhona, I can hear you.
Umzwile umlaleli?
Yes, ngimzwile. Regai ndivapindure nerurimi rwavanonzwisisa.
Enderai mberi.
Tinotenda baba vangu, zvichemo zvenyu tinozinzwa. Kuchema kwenyu kunonzwikwa zvikurusa. Mataura nyaya yandifadza zvikuru. Mataura kuti vamwe vakawana mikana, vawana mikana vakapiwa mari dziyadziya, hadzina kudzokera, kudzoserwa. Ichocho ichokwadi. Ndo syndrome iyazve yaitaurwa nemutungamiri wenyika vamunangagwa, vachiti chirwere ichi chokuti vanhu vanokwereta, vakwereta mari votadza kudzosera, should come to an end. Munhu anenge akwereta mari anofanirwa kudzosera. Ndo saka makavona vakazoti kuti tigadzirise chirwere ichi, ngatigadzirisei mabhenki maviri achamirira izvozvo, agooperata zvakanaka, zvakarongeka, achitevera zvikwereti. Ndosaka vakaisa Empower Bank for the youth, vakaisa Women's Bank for vanhukadzi, kuitira kuti vanhu vaya vanoda kutora mari vasingadzoseri. Izvi zvakare zvinotiratidza kuti hurumende yedu iri kuda kutipa chingwa. Yatipa chingwa, isusu problemu yatiri kuita ndeyokuti tiri kubva tatodya chingwa chatobvutirana tobvutirana, todya toita humbimbindoga husingadiwe. Tiri kunzi nehurumende, kana takupai zviredzo izvo, tendai munobata hove. Mabata hove, motengesa, modzosa sidzi yatakupai, topavo vamwe. Tiri kuti oi, iyo mbeu chitora mbeu yemurime mukowe mutidzosere motora maprofit moendera mbe topa vo vamwe saka tiri kuwana zvirwere zvokuti vanhu havade kudzosera tisu vanhu veZimbabwe in English we say let's be introspective and be able to solve our own problems atiri kuzvidi atiri kuzvigadzirira munyika medu
saka
tinotenda zvikuru kuti manyatso kurova nemo nemo hamuna kurova imbwa makaviga mupinyu
ingo makuda woti ngitatu munyu mulaleli bamba kancane ecingweni angithi
nyabonga
Right, tiri kunzwa zvekare mafona ari kurira ari kuchema hanzi makati gara bhampa tinomwe muteereri aripo parinhari apo kola kola mapinda muchirongwa okone cingweni ngubani vatadirira makadi henyu aiwa kana muchifara tiri kufara nesiwo mapinda muchirongwa baba
ndapinda ndiri kunzwa zvangu zviri kuitika but hei problem rekuti ndekuti vanhu vamukuramba muchitipa pastudhiya vaka vanongoramba vachingotsikira saidhirawo chete
saka imuchitipa isaidhi renyu kaim that's why tichikupinzai muchirongwa
takunorwadziwa nekuteera chirongwa ichi nekuda kwemadhara iwaya
That's why tatichitipai kasaidhi renyu kuti tipe mukana wekutaura navo vatadere
vandaura chinhu one every day zvinoya change futi saka haade mapoisa kuvaisa pastudhiyo vana
manje munozowanawo mukana wekutaura nemashefu sei kana
one every day vanagadze chiri mhanzu nevamapinza vese one thing every day saka hai zvodotirwadza dema varega vaitaura kuzbc kuradio zimbabwe kwavo
orit vatadere mune mubvunzo wekuvabvunza here pamusoro penyaya iyo yeimplement
handikwanisi kuvabvunza noti mhinduro dzavo vanadzo kudhara ende vanoti vane maanza zvavo akakwana saka zvotivatavo tivabvunzeke hapana chatokwanisa kuita ivarechionge vakadaro havo
vatadereira thank you so much nekupinda muchirongo
nekuti tiri kurwadziwa zvisingaiti but vanova vachingosaidhira zvinhu zvavari kungoona zviri kuitika pachena zvavari kungoona zvina mubvunzo kana chiva kungoramba vaisaidhira zvinhu zviri rongo zvotirwadza demambovaudza vataura zvinhu zvakanaka zvokuita kuti mhuri yezimbabwe irambe ichiendera mberi nokuti everyone is suffering mabasa achikurumbiswa kubva kudhara achingozi mainvestors auya mainvestors auya but haumaoni zvongoperera mukutaura chete saka hade vambotirayawo kuita kuti vagadzise zvinhu vakanyarara vasanyanya kutaura zvakanyanya se
orit regai tiendere mberi nechirongwa thank you so much nekupinda muchirongwa vatadereri right vakajengo muchiripo parunhare aravo
yes ndiripo
so if anything has come out from this conversation navatadereri is that a lot of young Zimbabweans are in pain a lot of young Zimbabweans are not seeing on the ground what you guys are saying is there for them to access So how do you go about making sure that they can access it? Is it about education? What is it about?
That is a good question. Thank you so much, sir. In fact, let me go a bit back to the year 2014. My president, Edwin Mnum Africa, wagata na zimalabo declaration. Yaiti mu Africa, ma yuti edu, ane ma challenge ze mabasa. Na izozo, it's not only production, inogona kuvapa upenyu asi ngavatarisewo zvakare yatinoti mavalue chains uyo akarima fodya uyo osimudzirawo kubva ipapo oenda muprocessing sector mumwe oendawo kudetechary sector the insurance part of it echinhu chokutanga chechipiri tinoda capacity building yakasimba chaizvo tione mindset change vanhu vasaramba vane spiriti yenegativity nemweya weassumption vangatingotaura uya kuti kubhengi ndekwebato x kubhengi iri ndekwebato x pari zvino muzimbabwe hatiraramiri mapolitical parties hatifambe nemapolitical parties tinofamba nehwaro ndosaka ndambotaurira pokutanga kuti hurumende ine hwaro hunonzi vision 2030 une zvinangwa 6 zvinangwa 6 izvi hazvinei nezvematongero wenyika tikuti isusu munhu ngavanewo mari inoita kuti akwanise kurarama chechipiri tikuti isusu mabasa acho ngavawanike vanhu vazvishandire tive neindapreneurship wapinde mumabasa macho even masanctions acho akanga abviswa indastry yedu yofamba zvakanaka tikuti isusu pamavision yandataura 6 iyayo dzeti nyaya dzekuti vanhu vakwanise kuwana zvokudya zvakakwana saka tikuti isusu muchidimbu vanhu ngavaunderstand vision 2030 iyo imepe yakakwana kumayuth imepe inopa vanhu gwara
regai nditore umwe muterere wedu kupedzisira muchirongwa handiti vakajanga.
Yes.
Right. Kola kola icingweni silo munye icingweni ndiana pinda apo pachirongwa. Kola kola mlaleni ukona ye? Ukona na?
Zita.
Mnumzana Zita unjani?
Ya ndio taura.
O taura ineni baba zvikufamba.
Zvikufamba murete.
Mushe muri kunzwa ka Hanzi Vision 2030 yakandangana nokubatsira vanhu vechidiki moti nazvezvo.
Imi munhu ngakufunga kuti zvinoitika here nevanhu vezvano imi. Zvishi zvakaitika izvozvo.
Inda.
Zvomunofanira kuziva ndezvekuti iye zvine zvanhu kuti mani mani ka. Varikuti tikupei chikafu. Vamwe varikunzi kunzai zvitupa. Zvitupa zvakaenda nemvura. Unochiwana kupi chitupa? Unochiwana kupi? Iwe usina hembe yekupfeka muviri wako iwe. Chikafu hauna, hanzi kunzai chitupa. Saka iyo mari yacho inowanikwa sei? Izvino zvitai kuti vanga vaine mari tikutsvakwa kunze kwenyika vamwe vari kurohwa nematombo munosumudza matombo maviri kuzinofobi achitaka musoro womunhu kusvika munhu afa shuwa bhengi rine mari ringatadza kuuya kuzotora mari ndoita hangu bhizinesi rangu mukatarisa ike zvino izvi tichitaura kuti makambani ngaavhurwe iwo ukati ungatengesa madomasi apa unotengesa madomasi apa unotengesa madomasi apa anoya akatengwa nani kusina munhu anoshanda kukambani. Pakaoma ipapo ende mukatarisa vana vese kutanga kuma18 kana kuti 17 years ari kunze kwenyika izvizvi vana vangu vese ndakatotakura vese vari kunze kwenyika vangana zvokuita umwe wacho taurai naye panapa 2 minutes
ari parinari apo ndiani
mukutaura na Hard
mukoma Hard zviri kufamba
zviri kufamba zvenaniwo
muri mumwe wechidiki here.
Ndiri mumwe wechidiki ndiri kurwadziwa nemashoko ari kutaurika apa.
Taurai itsinzo.
Inini hangu ndiri wechidiki handiti. Ndakakurawo ndichiona zvakawanda wanda sins pakapinda government nyuwani. Zvinhu zviri kungonetsa. Chinhu chendinoziva ndechekuti kuti tigotanga kutaura kuti panoda kuitiwa zvimwe zvinhu zvakaita semaprojects zvinoda kuti mari itange yagadziswa munyika handizi kana kuchinzi mari yava munyika zvinoita kuti mayouth mazhinji mamwe ari kubuda kuenda kune dzimwe nyika achinotsvaga mabasa awane mabasa munyika mavo achizvitira zvinhu zvavo handizi
10 seconds mukoma handiupedza muchirungu
chunhu chekutanga ndechekuti vagadzise nyaya yemari economy kuti zvinhu zviite zvakanaka then wozotanga kudiscusa kuti saka zvetine mari yedu tofanira kuita sei handizi
Alright mukoma Hard nguva ndiyo yakudyana naregai ndipe magesi angu mukana wekuti vakupindurei and then teta kutopeta chirongwa handizi.
Yeah,
this was right. Kuda mkoma Nikros and Rukupai both each about 10 seconds so that you could wrap it up. Can you respond to Hard? We are I'm based outside of the country because of these situations. The economy is not right, and you have to fix the economy before anything else.
Economy, I got zirwe nume munu nikandedu inoitwa nini. Newe uya muZimbabwe tibatsirane tishandire nyika yedu economy iri kutofamba ndikanda kuzotine yati kuti TSP ndisaka tine yati kuti Vision 2030 kuno kumakeke uchine mukaka.
Kuda when out in
thank you very much. Unfortunately I've been given 10 seconds. What I want to say to my brother is that we admit that the economy may not be performing very well. But at the same time, we are saying there's no magic bullet in repairing a moribund economy. What we are saying is it is indeed a process that we are embarking on in repairing this economy. There are a lot of things that were not done correctly in the previous regime that the current government is trying to correct. That's why you see the Minister of Finance being very, very strict
isikhathi kuda isikhathi isikhathi ngithi isikhathi uhlelo sesifikile emaphethweni mfuthu
siyabonga kodwa sithi kwabatha abavule amehlo bevule indlela zabo belalele ama opportunities agcwele elizweni sibambane sonke sisebenze sonke
kwenze all right thank you so much kuda thank you so much mnumzana Nicholas Kajengo Zimbabwe muhle thank you so much mapinda mchirongwa nasitachi kurukura nyaya unemployment ngatisangane next week bye bye